zvirofamba chaizvo inde sense yekuti kune vanachiremba vadzokera kubasa kuma mainly affected hospitals angariyo vana mpilo UBH Karenyatwa neHarare Central sekuziva kune pamungaita vazhinji mahospitals mazhinji angasina kunyanya afectwa nemastrike saka kune vadzokera vamwe havana kudzokera zvavo nhasi bati panguva dzatacheka dzacho dzata collect information nationally deadline takatakataurirana nawo yanga isatakwama saka tozonyatsoona kuti zvakamira sei mangwana takunyatsotora mafiga yakuseni nokuti inenge yati expire koko
asi semaziro amuri kuita kana kunzwawo kwamuri kuita nhaurirano dzichiri kuenderera mberi here pakati pavana chiremba vane hurumende zvakamira sei
pari zvino hapana chokutaurirana hati takasainirana musi wesaturday takasainirana ndiri umwe munhu wavanhu vanga vari musangano wacho kubva uchitanga kusvika upere zvosvika takatanga kuma 9 tikazopedza kuma half 6 manheru saka ndaitovapo zvaitaurana zvikataurana zvikapera saka tirange tingoita musangano kana tapedza tasainaka patinosaina tobva tati tapedza saka takapedza chasara ndechekuti hurumende izadzwise zvayakareva ivo vana chiremba vozadzwisawo zvavakareva
ko ivo vamwe vashandi vehurumende vari kuramba vachitsika madziro vamangwana vachiti vanoda kuti vabhadharwe nemari yekuamerica zvingakwanisika here izvi
zvekuamerica izvo ngati tosiyanai nazvo hazvisi kuzoitika hakuna mushandi anobhadharwa nemari yekuamerica nokuti mari yacho hapana hakusi kuti hurumende iringoomesa musoro mari yacho hapana saka hazvigone kuti tingati hurumende takupa vanhu mari ine yekuamerica mwedzi wopera toti hatina mari unotevera hatina mari unotevera 7 months titi hatina mari nokuti tisina munhu asina kubhadhara saka hazvibatsiri kuti tingaudza vanhu nhema kuti tinokupai mari yekuamerica iyo mari yacho tisina nokuti kana tisina gatina nokuti hatitorina hakusi kumboti tikuramba hapana mari yacho sekundofunga kwamaona kana patwitter patataura kuti maexports ezimbabwe yese ari around 300 million amonth wage bill riri around 300 million emonth saka iye zvino tikatanga kuti takupa vanhu maus dollar tikuda kuti tingoti mari yese inobva uko ndo yati kuuya tipa vashandi hatina kana mari yekuhodha mushonga hatina kana mari yekuhodha mafuta ekufambisa dzimotikari nemaindastry hatina kana mari yezvino yekuhodha tumagesi tushoma tatichiri kuhodha kunze uko nezvimwe zvinji zvinotengwa kunze kwenyika